Chekwata ichi chine gumbo rimwe chete mafinari emakundano aya. Mushure mekurova Lesotho 3-1 mune National Sports Stadium. Asi vatambi vemaWarriors vanoziva kuti kukundwa 2-0 maseru nesvondo kunosvitsa rwendo rwavo kumagumo makwikwi aya. Zimbabwe inofarira kukunda kana kuita mangange kana kurohwa zvayo 1-0 kana 2-1 kuti ikwanise kuenda kumafinari emakwikwi aya kuCameroon mushure mekutadza kuita izvi muna 2018. Pamitambo makumi maviri nemiviri yasangana zvikwata zviri izvi kubva muna 1980, Zimbabwe yakunda mumitambo gumi neminomwe, Lesotho ichikunda mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina ichiita mangange. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaProsper Chimusoro vanoti havasi kuona Lesotho ichikwanisa kurova maWarriors iko zvino mushure mekutadza kuita izvi kwemakore makumi matatu nemakumbamwe.
Tikuona takahwina bhozi hapana pekuti Lesotho ingarove Zimbabwe. Bhozi Lesotho haina background yekuhwina, but isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchani, yakamboenda kupi, but tikuona takahwina and move on.
Nengo yerimwe sangano revatsigiri vemaWarriors reWarriors Fan Club vamakabvima kamure vanoti Lesotho ichazvindikitwa zvokuti Zimbabwe ichakunda 3-1 seazvayakamboita mumutambo wekutanga.
Zimbabwe vakomana vachaisa puresha vachatamba vanoona 3-1 zvine zvakanaka kuti tikaona 3-1 hatingadyweshi gemu ratakadi tangurudzwa, asi tinotarisa kuti maizi Zimbabwe inohwina.
Asi murayiridzi wemaWarriors Joey Antipas anoti kunyange hazvo vakakunda mumutambo wekutanga hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu muAfrica zvekuti havasi kutarisira Lesotho iyi pasi mumutambo uyu.
Football is no minnows anymore in football, so I don't know why the press keep talking about minnows, but if you saw this team has improved dramatically and like all minnows, supposed to be minnows, are improving game by game.
Antipas atakura chikwata chake chakasimbisisa chinosanganisira Prince Dube uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuHighlanders, Joel Ngodzo naPhineas Bamusi avo vari kupisa kuCapes United, Evans Katema weDynamos, Wellington Takaendesa weBlack Rhinos, Edward Madzongwe weFC Platinum pamwe naIan Nekati uyo ari kuvhara zvibodzwa kuZPC Kariba. Zvichakadaro, makundano eCastle Laga Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo chikwata chenyika chichange chiri munhandare. Asi mitambo yezvikwata zviri kutungamira makwikwi aya, Capes United neFC Platinum, yambomiswa kusvika nechitatu apo maWarriors anenge adzoka. Asi hondo yezvikwata zviri kurwira kuramba zviri muPremier Soccer League iri kuenderera mberi chikwata chiri pasi pasi mugungano iri, Yada, iri pamusha neManica Diamonds. Mugweru muchange musingadaidzwe anonzwa apo zvikwata zvemuguta iri, Tel 1 nechapungu zviri kusangana muAscott Stadium mangwana. Asi mutambo mukuru muPremier Soccer League ndeuyo uri kuColliery apo chipangano chehwange chiri kusangana nemaSunshine City Boys eHarare City. Murayiridzi wehange neSenduve ari kuramba kuti chikwata chake chichange chiri muDivision 1 mwaka unouya, achiti iye varipo svondo rino kunyaradza avo vari kuparidzira mashoko akadai.
Tikangohwina 2 or 3 games chete tinenge tatovesepo zvokutoti vanhu vava vachinyararawo kutaura nezvekuti relegation tichiripo.
Mimwe mitambo iriko muPSL yakamira seizvi, Mugovera Herentals vs Black Rhinos, Mushowani vs Triangle. vePremier Soccer League vatorawo zuva ranhasi kuita mubatanidzwa wezvikwata wemakota finali echibuku Super Cup uyo wabuda seizvi. FC Platinum vs Highlanders, Black Rhinos vs Ngezi Platinum Stars, Harare City vs Triangle, ZPC Kariba vs Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.